Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri ndira 7/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoshora nyika dzeSouth Africa neBotswana pamabatiro adziri kuita vapoteri. Vamwe vagari vekuChimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recycloni Idai vanoti hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko ravo. Rimwe sangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa riri kuronga kuenda kumatare edzimhosva kuti rimise kanzuru kuvatandanisa mumigwagwa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora zvikuru nhano yatorwa neSouth Africa iyo yadzika mitemo mitsva inobata vapoteri neavo vari kutsvaka upoteri munyika iyi. Sangano reHuman Rights Watch rinoti harisi kufara nezviri kuitwa neSouth Africa pamwe chete neBotswana munyaya dzezvavapoteri. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti apo South Africa iri kudzika mitemo inobata vapoteri, Botswana iri kudzorera vapoteri kunyika dzavo pasina kubvumirana nevapoteri ava. Tichienda pamhepo, hatina kukwanisa kubata mutauriri wezvemukati menyika kuBotswana, asi tabata vamazvinga kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Hongu ichokwadi kuti hurumende yeSouth Africa yava nemitemo mitsva inotarisa magariro evapoteri muSouth Africa kutanga kwemwedzi uno waJanuary 2020.
Mitemo iyi inoti
zvinosanganisira kurambidza vapoteri kuti vapinde mune zvematongerwo enyika kunyika dzavakatiza vachitsvaka upoteri muSouth Africa, uyezvewo mukati meSouth Africa havachatendedzwi kupinda mune zvematongerwo enyika.
Izvi zvinokanganisa vapoteri sei?
Izvi zvinogona kuvhiringa kodzero dzevapoteri chokutanga, uyezvewo zvinogona kunyanyisa kuomesa upenyu hwevapoteri, nekuti mitemo iripo iyi yava kutaura kuti hakuna mupoteri angadyidzana zvachose nenyika yake kwaakabva. Kureva kuti chero kuda kutsvaka mapepa ekuti kuda kutsvaka umboo hwekuti ndakadzidza muZimbabwe kana uri mupoteri akabva kuZimbabwe, zvinenge zvaakutorwa sekuti wadzokera wava kuda kuti uchichengetwa pakare nenyika yako kwawakaberekerwa. Mitemo iyi yakaomarara zvikuru sei, kunyanyisei panguva ino nyaya yezenofobia, kuvengwa kwavapoteri nevabva kure, iri kutekeshera mukati meSouth Africa.
Semunhu anorwira kodzero dzevanhu, munoona sei mitemo iyi? Munotii pamusoro payo?
Hationi sekuti South Africa yagona kubata nyaya iyi. Iri kukanganisa nekuti iri kutyora kodzero dzevapoteri ichiita zvisingaitwi nedzimwe nyika dzakapoteredza. Asi zvakarewo panguva imwe chete iyoyi tiri kuona kuti kuBotswana kune rimwero, nekuti iko zvino tinonzwa kuti vanhu vari pakamba yeDukwi refugee camp maZimbabwenzi vese vari ipapo vari kunzwa vari kufanira kudzoserwa nechisimba kuZimbabwe vasina kubvumirana nazvo. Uyezve zvinotonzi pavanhu vanga vachidarika 3000 vanga vari paDukwi camp, maNamibians ese akatobiswa kupera kwegore rapera. Hazvina kumira zvakanaka mabatiro ari kuitwa vapoteri mukati meSouth Africa zvakarewo nemukati meBotswana.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. V Vamwe vagari vekuchimani mani vakaurwa nedambudziko redutu mpengo nemafashani emvura recyclone Idai vanoti vachiri kugara mumatende sezvo dzimba dzakaparadzwa uye hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko iri. Vanhu zviuru mazana maviri namakumi mashanu vanonzi vakatsara vasina misha. Vamwe vevana vakawirwa nedambudziko iri gumi vakaendeswa kuChina pazororo rekisimisi kuti vambozorora pfungwa kuChina nemuzinda wenyika iyi muZimbabwe. Vana vakawanda vakasara vasina kugadzikana pfungwa nezvavakaona zvinosanganisira kufirwa nehama uye kuparadzwa misha. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu nemagariro evanhu vaJulai moyo kuti chinze divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mumwe mugari wekuchimani mani vapadon maguta.
Ndikati takapindawo 2020 zvakanaka. Asi dambudziko ratinaro rekubudikidza nematambudziko atakasangana nawo muna 2019 edu tumutengo cyclone Idai tichine vanhu vakawanda vari mumatende hurumende yaingoimbisa vaiimbisa kuti vanhu vachirwa dzimba up to now dzimba asati dzaapo takutobata futi nemachi hunezi 12 months mvura yakanaya panguva yekundopera kwegore vanhu vaingonayiwa vari mumatende. Kune matende matatu ari muno muward 15 ngangu. Kune inonzi Nyamatanda negarika inabrotem camp. Then kukopa tine camp iripo pakopa growth point chaipo. More than 500 families dzirimo amivawo vachiri kutambudzika vasati vawana pokugara. Tongonzwa kuti vachapuwa mastend asi mastend acho asati abuda.
Asika tiri kunzwa kuti pane panga pachida kumboratidzwa vanhu nzvimbo dzekuvakira iwo nezuro unoyu. Mukatiudzwa kuti zvaifamba sei?
Yeah, angori makuhwa ari kungofamba akadaro. Nhasi chaiye ndambotaurawo nevari mumatende macho vari kungotaurirwawo kudaro havasati varatidzwa. Vari kuti kune vamwe vacho manini vakaenda kundoratidzwa kuti ndopachada kuti pagare vanhu asi hapana munhu akapuwa stand. Ziri kunzi kanzo ichavapa maoffer letters but maoffer letters acho asati abuda.
Vanhu ava saka vari kuwanawo chikafu kubva kupi?
Amaziro endiri kuzviita kafu vanga vari kuchiwana nenzira dzinenge mbiri. Pane chaimbobudawo kuhurumende chikazomboita mutauro wekuti vanhu vapuwa chikafu chaexpire. Kwozoitawo kune madhona ariko vana World Vision vana ADRA nevamwe vakasiyana siyana vari kuvapa iri mari inokwanisa kuti inge ichisustaina each family depending nokuti mumba mumwe mune vanhu vangani nemuzizi kana pakazi 400 per head izi kana muri 5 is 405 mupuwa marini vari kupuwa iri keshi chaivo. Saka ndo ine formula yanga iri kushandiswa munhu apuwa mari ozotsvaga kwekutenga chikafu chake.
Ko vana vechikoro zviri kuvafambirawo sei?
Vana vechikoro kune vamwewo vashomanini vakamboitawo mhanza zvekuti vakawanawo madhona aingonyudzanyudzawo pavana vakasangana nedambudziko recyclone iwa vakabhadharirwa. Asi vazhinji vabereki vari kuzvionerawo. Hurumendewo yakangokurudzirawo kubva pakaitika tsaona yeduti mutengo kuti hatidi kuona mwana wechikoro unodzinga taurira naye asi ananga aende kuchikoro. Tingada kutaura yedu chiti pamaziro endiri kuzviitawo handisati ndamboona vana vari kunyanya kutotoroswa kuti dhokera yamundotura mafizi asi vabereki vari kuzvibhadharira.
Ko zvikoro zvakapwanywa zvacho zvakazovakwa here?
Yes, tine maschools akavakwawo achimani mani high school nepangangu primary school muno modi nechiri modi 15. Hapane zvakaitwawo takaona matende dzakatorwawo nemvura pane akareplesewa dzimwe dzimba dzematicha dzakarohwa nemvura dzakagadzirwa. Then kwana mutsvangwawo uko kune kwakabatsirwawo nevamwe vanhu vakasiyana siyana but special mention pane vakomana vanonzi nafemen chari vairezawo mari dzavairezawo. Vane activity yavakaita kuzvikoro zviri kukanda risiti ukoko vakabatsira futi nokupa vana bhutsu dzekupfeka kune vana vange vachishaya. Saka ya pane activity yakaitika pakuzama kumendena maschools asi zvisinei na December umomumwe na November pakanayiwo mvura yakati wandei yakaparadza futi zvimwe zvikoro zvoda kuti zvigadhirise. Pana Nyambeya nepamachongwe apa paward 13 nemaschools kuri reprimary school yakaafektiwa Nyambeya primary school yakaafektiwa. Saka there is still a lot of work.
Ko migwagwa iri kugadzirwawo here?
Ya migwagwa iri kugadzirwa but kutawala shuwa o pesi ya choo zao ya kati zaziro tunga kutileji kuneta wako marizosi affectivity ripo is not much better pa nezo wa zaganga jiri soon after cyclone idai because after cyclone idai takambo furiwa emerodi ya iru waza ya itendirela utiende wa mtari it would take more than 12 hours pa nusa wa tike kana uti 3 hours kuenda kwezi rodi ya nga shata slaga vumani kizo wa utiwa vure vure pa skyline pachu ndo pa wako wansa kukinda ni motikari but alfi sato za perera ma bridge asata ya zoku wapu wa shi at least zana ni zana anongo famba wane papu wa chenda kwa mtari
amusu kuitawe redambu ziko re humu tu kana uti mosquito neguna ya kwa guru kitao
ya humu tu huriko mosquito ziriko ndrikuto uruma pa ndito ribana chichemo zaji mbio uti urumendo minister of health ya fanika kuna uti mani mani ala vane mawozi vano kuselekita wama mawozi vano ti anti-malaria control vano kukrea wama magistara wakunze kata tiombo pota chivuza ziriku fambasi yote aiwa kune ma areas atina zozo wati mosquito ziriku zi malaria kwa zote wama wama areas atina zozo wati mosquito ziriku wano zi manyusin zi mosquito hakonze li malaria saka kungo kwa zi wanyuku rumasi ambasi ni malaria saka mosquito ziriku zishu toto kumbira wakaya zaita mawozi yosa yungo sikreo asaitia kuzi ino sikrewa ino mbo sara mwezi mruku sara maji tuko na ufutu wanaruba tuwa ni malaria mwezi mosquito grima zikonje ni malaria maji
mwe mugari wekuchi mani mani wapati ni maguta wangi wariparu nare kungangu na na Blessing Zulu West Studio 7 Sangano rinomirire wanorama nekutengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti riri kuronga kukwira kumatare edzimhosva richida kuti rimise kanzuro yeHarare kutandanisa nhengo dzaro kubva mumigwagwa nemukati meguta madziri kutengesera mukuru weviset vaSamuel Wadzai vanoti vatonyorera magweta avo tsamba yekuti akwire kudare repamusoro kuitira kuti dare iri rimise kwavanoti kushungurudzwa kwenhengo dzavo nevashandi vekanzuro yeguta reHarare izvi zvinotevera matano anonzi ari kutorwa nekanzuro yeHarare yekubvisa vanotengesera mumigwagwa ava mukati meguta ichivaendesa kunzvimbo dzakatarwa kuti vashandire Jonga Kandemiri weStudio 7 Abata wa Wadzai.
Chirongwa chavakataridzwa kuti vari kuda kutoita despite kuti tanga tamboita matano tichigara navo pasi tichionesana kuti nyaya inogadzisika nokugara pasi vanhu vachionesana kuti pekushandira po vandudzwa sei powedzerwa sei saka mukatarisa mavhiki maviri apfuura mamembers edu mavendors akawanda muHarare aimhanikidzwa achimbunikidzwa achirohwa vakawanda vamwe vakatombosungwa vachitorerwa zvinhu zvavo vazvinhu vasina kudzoswa zvimwe zvakadzoswa nawiri yokunzi vanhu vari kubviswa mucentral business district operation yakatitorawo nesurprise because hatina tatange taudzwa seboka tiri boka rinoshanda even neHarare city council yacho saka tinenge tichitarisira kuudzwa kuti pane maoperation akaita sewai
matauro nyaya yekuti mune urongwa hwekuti munge muchienda kumatare ndezvipi zvamaita panyaya yematare iyo
tatoenda kumalawyer zvedu atinoshanda nawo tatovataridza kuti izvi zviri kupfutsa kobhero dzedu saka mapepa atatonaendesa seviset kuti andoongororwa namagweta edu kuti tiise in agent high court application kuti Harare City Council nehurumende zvimiswe kumbunyikidza kuri kuitwa mamembers zvedu mastreets and izvi zvirongwa zvatoda kutoita kutanga mangwana tichienda mberi mapepa zvedu takatonaendesa ava nemazuva avako kwangu sara kuti tichinge tichitsanangurirwa kuti tofambisa sei mastages acho
tiri kuonawo kuti kanzuro yeguta reHarare takataura nameya mazuva mashoma adarika vachitaura kuti urongwa hwavo hukuru ndehwekunge vachibvisa vanhu mumigwagwa imi muri kupokana nazvo sei tichiona kuti mumugwagwa magara musingabvumidzwe kuti munge muchitengesera
dambudziko riripo mukomajonga ndezvekuti takambobvuma kubuda mastreetum munotombera emakore maviri mapfuura e2017 akalongwa olonjwa operation yekubvisa vanhu takabvuma vamwe vedu tikaenda kunoshandira kucoca-cola kucoventry tariziro yedu yanga iri yekuti kwataenda uku patiri kushandira pachavandudzwa ende ndo yanga iri promisi yanga yapuwa neHarare City Council ndo promisi yanga yapuwa nehurumende asi hazvina kuitika izvi mukatarisa izvizvizvi pari kushandira mavendors especially kucoca-cola vari kushandira pane jecha even matoilets hakuna kana mvura nothing zvamboitwa kugadzirisa pari kushandira vanhu. Asi panga pane chiimbiso ichocho kuti mukabva mastage mukaenda kuna Coca-Cola mukaenda kuCoventry Holding Day tichandovandudza pamunoshandira pava pane mvura pava nematoireti. Vata zvinopita. Saka hatigoni kuteerera vanhu vanotiimbisa zvinhu zvavasingazvizadzikisi. Ini meya tinokurukurira navo pameetings akawanda tichivaudzawo tichivaonesa kuti izvo zvoitwa sei. Asi panyaya dzokubudisa mavhenda nechisimba handifungi munowirirana navo.
Imi muri kuda kushandira migwagwa muchichema kuti kwamuri kunzi munoshandira hakuna zvimbuzi nemvura nezvimwe zvakadaro. Migwagwa muri kuzowana kupi zvimbuzi nemvura?
Mukatarisa muCentral Business District mune matoilets arimo haana hazvawo kuwanda. But matoilets arimo anotochibatsira kuti at least iripo toilet. Chero kuri tinodomira mukiyu but at least toilet irimo ndo point yokutanga. Pendi chipiri ndekuti taitarisira kuti taenda kuna Coventry ikoko hurumende nemakanzuro aya. Achakwanisa kucreate yatinoti natural market. Natural market ndeyekuti maakubvisa kana mabhezi ekuti vanhu vakwire kana makombi mutaundi zvoitirwa muchidimbu chokubudikira nokupinda mutaundi saizvozvo. So that macustomers anoramba achiuya katinenge tichishandira ikoko. Mutaundi izvi vanhu vanenge vachibva kumabasa avo tinongosangana navo zviri pachena zviri izvi. It's a natural market yekuti munhu unongosangana nemacustomers ako.
Mukuru wesangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vasamil wadzai vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Inyaya iri kubva mumaringe ne zvadakaura kuti kusava kukonzera zvirwere hakukumikana nawo kungoti bezivi izvi zvamaita apa panzvimbo yazvitengesa dai mazviitira apo. Saka tikasiya zvakadaro urwere hunopararira nyika yese. Zvotadza kuhugadzirisa. Saka tafunga kuti tivaratidze pavanofanira kutengesera. Kurukura navo hatiiti zvechitamboko tichatanga taita maawareness programs hatichatenderera nyika yese tichitaura kuti weduwe apa hapatenderwa apa hapatenderwa anenge asina kuteererawo hake ndiye anozongosangana nevakomana vekanzuro kuti ayo aenda unotengesera apa enda takakudza vanharaunda idzidzi.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaurira Jonga Kandemiri kuti danho ravari kutora harina kuti vavengana nevanotengesera mumigwagwa asi kuti rakanangana nekuunza utsanana muguta ravo. Chombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika mune nyaya yokupfurwa nemapurisa kwaitwa mashurugwi akange aine mabemba vachida kutorera vanhu zvicherwa zvavo pane umwe mugodhi kubhubhi kumate Berland North. Pakafa umwe chete vamwe vashanu vakasungwa. MuHerald mune nyaya yokupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezviuru zvemadhora eZimbabwe kwakaitwa amai Mary mubai wachiwenga kuti vatongwe vachibva kumba. MuNewsday mune nyaya yekutsva kwakaita muzinda weIndia muZimbabwe kuBelgravia. MuDaily News sangano rinobatira vanhu reCatholic Relief Services radzivisa kuti Zimbabwe yakatarisana nenzara huru. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadigo paStudio 7 apo Nindonzi Trust Cherekeza. Nindirambotara zvamupaenderano nezvinhu zviri kuZimbabwe. Shuwa upenyu hwaoma muZimbabwe kwete zvekufungidzira. Zvinhu zvaoma. Vatinongoti wavamwe vachiti hanzika hei zvinhu zviri kuita nani. Nochiva kuti nani yacho iri papi. Shuwa vanhu ngavatiitire masiriasi. Vamunangagwa muri kutonga ngavabetserewo vanhu veduwe. Ko zvinhu zvaoma muZimbabwe. Aiwa ndinotiwo kundofarisa mose vanamukoma Jonga nevamwe vanoshanda kuStudio 7 chiti makadii negore idzva iri. Aiwa ini nyaya yangu iripo paSouth Africa pakuti government zvaronga pa handizvo nenyaya yekuti haungati ndarohwa ndarohwa ndapedza kurohwa ndondichienda kune munhu weye ndinoti imimi ndokumbirawo bepa ndirova rekuti ndichivhe ndende kwakati. Hape kana ndichitizira kune imwe nyika nendichiti nendichida rubatsiro
ende na iwo vanenge vachiona kuti munhu uchazonotaura kuti ah tikurohwa zvakadai saka hakuna bepa ravanogara vakupa apa eSouth Africa ngaingotaura kuti no isusu hatichada uyu marefugees muno hatichada vanhu ava muno chete kwete kutaura vachidzinga dzinga kana kuti vakaenda ivo varamaposa vakanoita chimeeting chaona munangagwa kuona zvakanaka kuti no vanhu vangativabate so aiwa izvi hazvina kunaka ini nangu ndini tinashe ndiri kuno kupretoria tinashe nimacheuri ndiri kuno kupretoria aiwa kuno kuripoti
makadiko westudio 7 ininetwa last zifa ndoda kukwazisa wandakadzidza naye pakwaedza 2002 patikapedza 2002 ndozokwasa zvakare mhuri yekwazifa yose hama dzangu dzose dzekwazifa nehama dzekwemudzimai wangu kwatiri boy ndozokwazisa zvakare vese vanondiziya ndozokwazisa vekuchechi Word of Fire International Ministry inotungamirwa naprofet Muzira nekuti Arena of Grace kenditaura nichiti muZimbabwe purezidendi vangu bvumidza kuti varungu vakwanise kupinda munyika yeZimbabwe nekushandisa maus dollar ndo zvinongodiwa nevanhu chete vangoisa maus dollar nekupinza varungu kutanga kuisa maus dollar vozopinza varungu ndokuti Zimbabwe ibudirire ipapo makasesa varungu Zimbabwe yembufa ikabudirira zvese zvamuri kuronga zvirongwa zvenyu zvese zviri kubuda kuti munobva December munobva January to December muchingotaura chete zvisiri kubuda nevanhu vezanupf vanhu vezanupf vakatobata nyika vada todestroy nyika kutouraya nyika chai chai kutodarika satani wacho chai chai saka ngavaise maus dollar muZimbabwe vosesa varungu
Kwazuwai pastudio 7 apo tinokukwazisai vanhu vese vari pastudio kubva pakutanga ana Tanonoka ana Jongata vese nevandisina kutaura nemazita avo tinokukwazisai tinokufarirai nokuti munotipai chirongwa chine chekuzvikuita mupenyu medu kwega hako kungoti hapana zvemungaitawo nokuti zvemunonga muchitaura isi tinozvizwa tichizvifarira asi kungoti nyika yacho ndiyo yakashata tinokumbirawo kuti vatungamiriri veshavo vari apoavo vetionavo ngavatizwirowo nyasha pane zvevari kuita vangavapowo vamwe mukana wokutonga nyika iyi nyika iyi yakarwirwa ikaitwa dhemokirasi kuti umwe naumwe une simba rokutonga achigadzirisa nyika azotonga saka kana ivo voramba nayo ivo vanhu vezanupf avo zvotarisa kuti tizodini kana vichiti ivo vanoda zvehondo isusu hondo hatidi tichitoda kugadzirisa nyika yedu zvakanaka izvozvi maticha ari kuti hatisi kuzopinda mumakirasi saka vari kuzvironga sei kana ivo varivo vatungamiriri vedu
makadiko vateereri vestudio 7 vashamarari vose vana jonga kande nanatanonoka wande ndotenda nenhau dzamunotipa zvechokwadi ndinomhorosavo mudzimai wangu amai Clarisi nhongo cherish mwana wangu naclarisi ndichiti rambai makabata basa ndombomhorosa mafriends angu ana moyo effort zvikuru wangu laston nemhuri yese kwanhongo kumberembwa tenda
makadiko shamarari vestudio 7 inini tinoitwa Mike Love kana kuti Nyaradzi Love ndiri kunobva kuPort Elizabeth kuSouth Africa kunobva zvinhu zvavaoma muZimbabwe zvinhu zvaoma kana wakuona vana vane ma21 years kana kuti vana vane ma18 years vakuyambuka bhodhi kuuya kuno kuSouth Africa kuzotsvaga basa zvaoma president wamunangagwa ngawo nepulani yedu wei zvinhu zvaoma vedu wei nhasi chai kuonai ndichitonetseka nevamwe vana vasina kana pekutangira kana zvokuita hazvo kana chii havana vane vari kutongonetseka tanzi takauya kuzotsvaga basa but age yacho kana ukaitarisa soka unorwadziwa mwoyo sechokwadi vamunangagwa ngavaone pulani kugadzirisa zvinhu zvaoma veduwe tatenda mstudio 7 magadi enyemese nukware ilano mkuma chunga yewa mwese nukware nchimuweleso mwemori yekwa nluvu wale kusaka kumasimbo kukuchirezi nukware ili na mdorongo na resa ina nasichiru wa mwari uchipingo kuchitimu nukware ilano maigeuma na nasikuru wa mboza kuchipingo kuchitimu nukware ili wa mboza
pamsoro wa darewe studio 7 ninakumbira kuvunza kuti kana iwo vakorwe zana PF mushireva kuti $10 yavo pari zvino ndorave dollar zvinorevi kureva kuti dollar ravo ndorave like ₹1 zvinobatsirei kana vanhu vakundikana ngavarege zvavo Mozambiki yakatambura ngwarefu kusika pari zvino yave nani yatove pamusoro pedu kuti ya samari kuita makuru wedu atizvioni ngavazame kuti itirawo zvinoita
mangwana nakadaka muri Zimbabwe pastudio 7 apo kana muchifara nacho ngakandemire misi vashamari vestudio 7 tinotenda nenhau dzamurungu kutipa totoo makurukoto wegoredzwa kenge hazvo takapinda mugoredzwa tichitambura sevana vezimbabwe asi ishe tinoziva kuti vachatiswa chitinhu rimwe remazuva katingoramba tichinamata tisarasa tariro kunyange mutungamiriri uripo uyu asina hanya asina rudo pamwoyo wevanhu asi Jehovha vachaita sokuda kwavo ndapedzangu
manzwa apfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yanyima visa kugurukota reIran rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vange vachida kuenda kumusangano weUnited Nations Security Council kuNew York nemusi weChina. Izvi zvaitika panguva iyo America neIran zvisiri kutaudzana zvakanaka mushure mekuurawa neAmerica kwakaita umwe mukuru wemauto eIran mazuva mana apfuura. Pasi pechibvumirano chemuzinda weUnited Nations cha1947, America inotarisirwa kubvumira vane chekuita neUnited Nations kuti vapinde muAmerica, asi America inoti inogona kurambidza munhu kupinda munyika kana zvichishirwa kuti zvingakonzera kusagadzikana. Kila tii yazvigone kambo kanonakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoshora South Africa neBotswana pamabatiro adziri kuita vapoteri. Vamwe vagari vekuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai vanoti hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko ravo. Rimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa riri kuronga kuenda kumatare edzimhosva kuti rimise kanzuru kuvatandanisa mumigwagwa. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndoti moshera zvakanaka.
Soko isika tisen.